chiripo ndeyekuti ZANU PF ine history, ine track record yemhirizhonga. Mhirizhonga yayo inotanga kubva pangofumwa maMDC. Havadi kuzwa chinonzi opposition. So yangoyeti culture yesystem yeZANU PF kuti pangonzi election unafunda hondo. As you know, maZimbabweans vatambura nguva refu, mayuthi haana mabasa. So ZANU PF want to employ mayuthi vasina mabasa vaya kuti vaite violence. So as we speak, they decide kuita violence muHarare, mana Harare South. Manje manje kuepuete wanga vachiita violence vachichidzira vanhu nyaya maslip anenge arichizokuvota nsipe serial number. All those issues is an intimidation ahead of the 2018 election.
Mukoma Jason Pindai utinzwe munoona sezvi kutaurwa navangadziwe.
Ndingangopikise ndichiti mhirizhonga iri kuitika amongst vechidiki muno muZimbabwe. It's not a secret. Tese tinoziva kuti mhirizhonga yese iyi inoitwa nevanhu veMDCT. MDCT is on track record yekuti pese panoitwa nyaya dzesarudzo, pese panoitwa nyaya dzemaelections, vanenge vachida kuti vakonzerese mhirizhonga vachienda vachiitisa violence pasisi yetu. Isu sevana veZANU PF, sevana vaMugabe, takaudzwa nehairaki yedu yemusangano kuti peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us. VaMugabe has made it clear kuti tisaite zveviolence, tisarovane nevanhu. Mukuru wavo chaiye chaiye anozviti Comrade Bondo. Mukuru wemayouth anozviti Comrade Bondo. Ubondo hwacho huri pai.
Vangadziore, zvinokwanisika here kuti vechidiki mutaurirane kuti paitwe sarudzo dzinenge dzisina mhirizhonga?
Ya, chokutanga mukoma blessing ndechekuti mungatarira mataurira aita vazvavavo. Hanzi takaudzwa neutungamiri hwedu weZANU PF tisaita mhirizhonga. Chazvinoreva ndezvekuti izvo pavaimboita mhirizhonga vaitumwa neZANU PF. So zvinoreva kuti pane vari kuita mhirizhonga izvezvi havasati vanzwa meseji iya kuti mira mhirizhonga kana meseji iyi iri sinzie. But chechipiri vazvavo nyararai mambotaura. Chechipiri vamenshena kuti hanzi izvo. Youth chair of Bondo is violent. But chongu changa nche kutizo. Bondo is a person that is very peaceful. So as we move towards 2018 election, we go my blessing. Nya wombe iri ponte kutizo. ZANU PF ina zi kuti MDC ina ma clear policy. Aizo 2018 elections. So they want to make sure that ma policy is not required. Because you, ZANU PF, there's nothing to offer kuti ma youth. They promised ma basa for a long time. So ma basa iwayo, basa 8 months. Up to now, not even a single job.
Mukoma Justin Pindai tinzwa.
Mukoma vakatorasika zvavo. Kana tichitaura kuti zoni vakuru vedu vari kuramba vachitinkarija, handisa kutaura kuti zoni takagara tiri violent. Kutaura kwavaitaura nekuziva kuti veMDC vari kuprovoka vana vedu. Kana tichitaurawo nyaya yekuchitungiza iyi, semazira ndikuiita nyaya iyoyo, vanhu veMDC vakaprovoka vana veZANU PF vachiendawo kwavari and then vakakundikano munhu wani wavo angatinzi akarohwa uyu anga akatoendawo nevamwe vamwe vacho ndo akatiza akarohwawo nemwe munhu wani akaitawo in self defense.
Vangadziori, tichitarisa idzo sarudzo dzacho, imi seMDC zvii chaizvo zvamunoda kuzoitira vechidiki kuri kuti mabudire?
Ndapindura mubvunzo wenyu mukoma blessing. MDC is in a clear policy. One issue is a job creation. So that plan is already there. There's a system that after 5 years, there's a minimum number of people who are required to be recruited. But the challenge on very people, you cannot expect with the Romanian ZANU PF to get employment. Here I try to get employment for the last 38 years.
Pezi saizvo nyu chirongwa chedu mukoma Jason.
Suse musangano. Uri kutonga musangano weZANU PF tinokoshesa employment creation. And employment creation kana muchinzwisisa kuti zvinorevei, chinonzi basa kana chinonzi job haisi description yekuti iwhite collar job. Tine atinoti informal employment. And muinformal employment imomo ndomunobudawo maentrepreneurs zve